mugari tiri kumugadzirira special wheelchair yokuti kana akutadza kufamba tichamuisa muwheelchair achiti tienda naye kurali nokuti zvinoitika pasi pana hapana chinomboshamisa ipasi 100 years ari pachigaro kokutyei munoziva isusu tangambofamba inga takaona dzimwe nyika dzichitungamirirwa nevasingaoni zvinova mugabe vedu vanenge vachiona even vakaita bofuchero vachitaura tinongoti navo neuchea madzongwe iwo uri pamberi tichipusha uche